Vakuru vakuru vehurumende pamwe chete neminister of education vari kutaura kuti varairidze asina kubayiwa nhomba kana kuti macivil servants asina kubayiwa nhomba yecovid havafani kunge vachauya kubasa nokuti deadline yakapfuura Friday yakapera, asi izvi hazviendirani nemutemo unoenderana ne anonzi malabor rights avashandi.
Chikonzero chacho ndechipi, Dr. Joe?
Chokutanga nechokuti chirongwa ichi hachina kunge pava nenhaurirano pakati pehurumende saemployer nevamiririri vavashandi zvikuru sematicher union. Saka hazvikwanisi kuti chibvumirano chakangobva kuhurumende kana chinonzi one armed bandit pachirungu chive chibvumirano chinoshanda chatinoziva maringe nekodzero dzavashandi sevashandi, nokuti munhu mumwe nomumwe anonyorerwa tsamba yake inenge yakanyorwa zita rake kuti iwe hauchakwanisi kuti unge uchiuya kubasa kana waita mhosva.
Saka muri kutii sesangano rinomirira varayiridzi?
Isi tiri kuti varayiridzi vanofanira kuramba vachienda kuzvikoro kusvikira vazonyorerwa tsamba dzine mazita avo dzinoti havachakwanisi kunge vachienda kuzvikoro.
Dr. Joe, munoda kuti nyaya iyi ibatwe sei?
Tinokurudzira vakuru vezvikoro kuti vange vanonyora pasi varayiridzi vasati vabayiwa nhomba yecovid uyezve nezvikonzero zvokuti sei vasati vabayiwa, votumira kudistrict, district votumira kuprovince, votumira kuhead office, head office yozotumira kupublic service commission, nokuti ndivo vana masimba okuzoti vanozokwanisa kumisa basa varayiridzi.
Saka imi sesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe munotii kuvarayiridzi pamusoro penyaya iyi?
Isu sesangano ravarayiridzi reProgressive Teachers Union tinokurudzira varayiridzi kuti vange vachibayiwa nhomba yecovid, asi kurudziro yedu haifani kuonekwa sokuti tinoreva kuti kubayiwa nhomba zviri mandatory, nokuti zvokubayiwa nhomba zviri voluntary. Vashandi vane kodzero vakawanda vane zvikonzero zvokuti sei vasina kubayiwa covid. Vamwe madzimai akazvitakura, vamwe madzimai anoyamwisa vana vasingakwanisi kunge vachibayiwa nhomba yecovid. Saka ndosaka tichikurudzira varayiridzi vakuru vezvikoro kuti vatumire mazita evarayiridzi vari pazvikoro zvavo vasati vabayiwa vachinyorawo zvikonzero zvokuti sei vasati vabayiwa, nokuti mushandi wega wega ane kodzero dzokuti anzvikewo zvaanotaura asati angoita inonzi blanket term yokungonzi basa rako rapera. Izvozvo handifungi kuti zvinoitika pasi rino, ndoingava master and servant yaitwa nguva dzeunhakwa kana dzecolonialism dzatinofunga kuti hazvifani kunge zvichiitika munyika yakasununguka 41 years after independence. Saka savarayiridzi ticharamba tichikurudzira varayiridzi kuti vaende kuzvikoro kusvikira vazonyorerwa tsamba dzinenge dzakanyorwa mazita avo. Kana vazonyorerwa tsamba ivo, ndo patinozoona kuti isuwo sevanhu vanotungamirira varayiridzi toita sei. Kana zvichireva kukwira kumatare, tokwirawo kumatare tichitaura kuti kodzero dzavarayiridzi sevashandi dzinenge dzachorwa nehurumende.